mukoma Evans, ndinongotenda rudo, mana wenyu ndamupa zita rangu. Andinawo chandinacho chingainzana kutenda rudo rwakadai. Ramunondipa vabati veStudio 7. Kundipa mukana wokunge ndichitaurawo nevatsigiri vangu, vatsigiri vehard workers, nevatereri mudzimba, mumatunhu, nenyika dzavangadai vari nokusiyana-siyana kwadzo.
Mukoma tinotiudze mbijana nezvedamba refu idzvara makabura iri.
Damba refu rangu idzva randakaita gore rino 2022. Rinoitwa pachikomo. Ndakariti pachikomo seshuviro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa. Ndakanyora sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gamba ravo remimanzi.
Kubva pamakatanga zvemimanzi, mazuva awanda, rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi?
Ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru. Nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvarwa zvekwedu kumba kuZimbabwe. Ndakagamuchirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya. Ndichitanga ndingofunga kuti handiri kuita zvangu just telling a story. Ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura. Pato uchizoona kuti vanhu vakawanda vane story. Story yangu vanotoigamuchira. Vakatoigamuchira like Zimbabwe yakagamuchira maitiro andiri kuita mubasa rangu remimanzi. Zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika. Isiri nyika yechiberekero. Ndiri kuita basa rangu remimanzi. Ndiri ku South Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimanzi vandionewo. Ndiwo dambudziko ndingangoti guru randinaro. Asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kuflya ndichienda back kuZimbabwe ndichiita mashows ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri vehard workers, vatsigiri vemimanzi.
Vanoda kubhuka mashoo, vanoda kutenga manzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni, the more than welcome kunditumira WhatsApp pa namba dzangu dzinoti +27747046705. Vanoda kutengawo music shop, music yedu yakuwanikwa ma music shop nokusiyana-siyana kwawo munyika kuZimbabwe, also nekuno kuSouth Africa, kana kuti kuenda kuYouTube. Ndinowanika vanongoti tinomuonga dhuve music yangu. Vanokwanisa kuiona music yangu, downloada music yangu from YouTube, ku Facebook as well, tiko Instagram as well.
Koka ari kupisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi?
Kambo kandingada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu. Kambo akandaka akanyora mushure mekushaya kwa mai vangu. Isongo yakauya ndichina mata. Munamato wangu kuna Mwari wanga uri weshuviro yamai vangu kuti kana vasvika kudenga, Mwari vavatambire.
Misodzi yangu inomuona ndikarangarira kuti mai vangu vasvika pakufa ndichitambura ndakonewa kuvanunura urwere nekuda kwenhamo vava ndakatarira.
Thank you.
Kana mwe wangu mashika ikoko ishe, mwaka mwuchiru.